Chingona unzwa kudarake sikuwa ngeta nzema wako nzema kumbo. Zuzwashuru wanerimwe rema gweta ake. Amai Beatrice Mutetwa Mudare. Amai Mutetwa. Washisa chemo chekuti chingono wake ndesikuwa kujerire chikurubi. Kwa anu nzari kugara neva sungwa vakatongwa kare. Awa vakapara mosha zakakura kwazo. Uko kunodai zikuwa kuti kudisection. Vachipindura kuchichemo ichi. Mchuchisi wenya ii. Valancelot Mutsokoti. Vatibazi rinochengeta vasungwa. Ndiro rinoziva zvikonzero zvekuti vakamuende sire kuchikurubhi asi vati vachaita tsvagiridzo yekuti zvakafamba sei vachitura mutongo wavo pachikumbiro chasvitswa kudare naChingono kuburikidza nemagweta ake mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati Chingono akaunzwa pamatare emhosva maawa makumi mana nemasere asati adarika kubva paakasungwa saka nokudaro Chingono ari pamberi pedare zviri pamutemo mutongo uyu unotevera mashoko asvitswa kudare nerimwe remagweta aChingono amai Beatrice Mutetwa ekuti musungwa anofanira kumiswa pamberi pemutongi nguva iyi isati yadarika kwete kuti nguva iyi inotarwa munhu paanosvika pamatare rimwe remagweta aChingono vagift mutisi vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
kumbiro chedu chaive chiri chekuti hope akaunzwa kudare mushure mekunge 48 hours dzake dzaanobvumidzwa pa neconstitution dzapfuura saka nokuda kwaizvozvo aifanira kuregezwa kuti aende asi vachuchisa vanga vachipokana nazvo kana kwavo vari kuti nokuda kwokuti mapurisa vanga vaunza vaChingono kucourt 48 hours dzavo dzisati dzakwana saka nokuda kwaizvozvo vakacomply nemutemo isu tiri kuti aiwa kuzvinorehwa nesection 32 yecriminal procedure and evidence act nesection 50 subsection 3 constitution kana ichiti kuunzwa kucourt kudare hazvire kungouya kutenderera makorido edare zvinoreva kunge uri pamberi pemuchuchisi ezi pamberi pemutongi woverengerwa nyaya yako saka nekuda kwaizvozvo tanga tichiti kodzero dza Chingono dzakatyorwa saka vanofanira kuti vasunungurwe asi dare rati aiwa nekuda kwokuti vanga vasvika kesi yavo yavhurwa even vanga vasati vapiya pamberi pemutongi
Mushure memutongo uyu, magweta aChingono, asvitsawo chikumbiro chekuti hurumende itsanangure kuti mhosva iri kupomerwa Chingono chaiyo ndeyei, sezvo achiti mapepa ari pamberi pedare, haaburitse pachena mhosva inonzi yakaparwa naChingono. Amai Mutetwa, vati Chingono mutori wenhau, saka nokudaro, hainganzii mhosva kuti haana kutaura kuti vanhu vakamupa mashoko ezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter ndivanani, vamutisi, vati Chingono haafaniri kutongwa nemhosva isinganyatsonzwisisike.
Mushure mekunge mutongo wapiwa taisa chikumbiro chedu chekuti vaChingono havafani kunge vachiiswa parimandi nokuti mhosva yazoverengwa nhasi saka tati state ndobva yakumbira kuti vachiiswa parimandi tikati aiwa havafani kuiswa parimandi nokuda kwokuti mapepa aripo ane mhosva haasi kuburitsa kuti mhosva yacho iri papi angori mapepa akangofanana nekuti munhu ane zvaaita saka tiri kuti zvataurwa zvacho hazvisi kubudisa mhosva
asi muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vati vanoda kusvika nemuvhuro kuti vape mhinduro izere panyaya iyi amai gofa vati nyaya iyi ichaenderera mberi nemuvhuro Chingono akambosungwa muna chikunguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekunzi akashandisa dande mutande rake retwitter kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.